Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 26th, 2019. I'm Tungamili Nkoma. Many of you will remember that I retired from this show, but tonight Mike Obe is not here, so I'm sitting in for him. And tonight we are talking about the continuing crackdown on human rights defenders by the Zimbabwean government, the new dispensation. If you wanna be part of the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And, of course, you should know by now that we are also streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Police in Harare today arrested two popular comedians, Samantha Kureya, popularly known as Gonyeti, and Sharon Chidewu, also known as Magi, and charged them with unlawfully wearing police uniforms in a 2016 skit that went viral as it depicted police brutality on civilians. The two were fined $20 each and released. But as we speak, they've been summoned back to the police station, according to their lawyer, Lizwe Jamela, who is accompanying them. That's where we are pegging our discussion today. But of course, this is not only about Magi and Gonyeti. It's also about many others, several other human rights defenders, democracy campaigners that we have seen being arrested recently. The new dispensation escalates its crackdown. Remember what the president said some 2 weeks ago at a rally about protests that, you know, we saw like last month, leading to the killing of many people by the military and the police, and the brutalization of many others. President Emmerson Mnangagwa said that the government, his government, will not hesitate to unleash the security forces on members of the public should they decide to exercise their right to demonstrate in the streets, or rather on the streets, like we saw in January. And for many people, what we are seeing right now is exactly what Mr. Mnangagwa was talking about. They are targeting these human rights campaigners one by one. As we speak, many of them are still outside the country, and they are still being hunted down. They are wanted by the police for allegedly organizing the demonstrations in January that were largely violent, especially in Harare and Bulawayo. Tonight, again, as we speak, Gonyeti and Magi, two popular comedians, with Bus Stop TV at the police station, after they were charged in the afternoon with wearing police uniforms. Now, according to their lawyer, they're back at the police station, but we have not established whether they are facing additional charges or why exactly they've been summoned back to the police station. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje zihlobo esithandekayo utaba lokuhlukuluzwa kwaba khankasela umbuso okhululekileyo. Labalwela amalungelo oluntu esibona beqhubeka behlukuluzwa ngohulumende elamvotelayo phela owe new dispensation ngokusho kwabo uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa sikhuluma nje lamhlanje sibone kubotshwa Samantha Kureya uyaziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki. Ababili laba vale channel yabo ku YouTube ebizwa nge Bus Stop TV. Kulapho abakhipha khona ngomahlekisa umsebenzi wabo ukuhlekisa abantu. Kulapho yabaphuma khona be-actor behlekisa abantu ngokwenzakalayo, reflecting okwenzakalayo kuma societies. Namhlanje ke babotshelwe enye ivideo abayenze ngo-2016 lapho uGonyethi ayephuma eshaya omunye ubaba bedlala phela be-actor ngoba ngomahlekisa. Wayeshaya obaba bayi-2 egqoke ongani ngusa i-uniform yamapholisa. Ngakho yikho abakubotshelwe lo Maki laye wayegqoke sapholisa kodwa ngokutsho kwegqwetha labo uLizwe Jamela lawo kwakungayisiwo ma-uniform amapholisa. Babotshiwe babhataliswa ama-$20 amafayindi kodwa sikhuluma nje babiziwe futhi back to emapholiseni sikwazi ukuthi baza kwetheswa elinye icala kumbe babize lweni into nyaya yati ukurukura nezvayo nyaya yekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu zvikuru sei vechidiki kutaura kuno Gonyethi naMaki ma-comedians anozikanwa nevanhu vakawanda avo vane channel yavo inonzi Bus Stop TV inobuda YouTube nasi vambosungwa nemapurisa vachinzi vakaonekwa paimwe video yavo vakapfeka ma-uniform emapurisa asi vazobhadhariswa mafaindi $20 each. Maki $20, Gonyethi $20, vakaregerwa. Asi kutaura kunoku kwetaravo Lizwe Jamela valizwe Jamela vauza Studio 7 kuti vaviri ava vadaizo zvekare kupolice station zvikanzi uyai kuno. Saka pandataura naye Lizwe Jamela ndisati ndauya kuchirongwa chino anga asati aziva kuti pane dzimwe mhosva here zinga zichapomerwa vaviri ava saka vachiri kupolice station kutaura kunoku tichange tichi vatsvaga tichinzwa kuti zviri kufamba sei enda sekutaura kwangu nyaya iyi haizi nyaya yaGonyethi naMaki chete zvatiri kuona uyezve zviri kuenderera mberi ndezvekuti hurumende iri kuramba ichishunguruza ichishunga zvekare vanorwira kodzero dzevanhu kana kuti vanokampeina vachida kuti hurumende ive hurumende inotonga nenzira inodiwa neveruzhinji. We have our first guest on the show tonight, and that's Bridget Nyandoro. He's an MDC deputy spokesperson for Harare Province. Bridget, good evening and welcome.
Good evening, welcome. Good evening, thank you for having me on the program.
Thank you for joining us. Let's dive in. Let's start with Gonyethi and Maki. What's your take on what happened to them today?
This is a third situation that is being faced by most Zimbabweans, that has been faced by most Zimbabweans lately since the 15th of January to date. And it's something that is disturbed if you see comedians being arrested. It then becomes a very big question to say who is safe in this country. It seems these arrests are just being done randomly without really any reason as to why people are being arrested.
Imimi seve chidiki, murukunzwa sei kana muchiona nyaya dzakadai dzichiitika kuvamwe venyu, avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishungurudzwa vachingosungwa zvisina tsarukano nemapurisa?
Inyaya inorwadza. And izvezvi zvava kutongoita sekuti sevechidiki kana kuti sevagari vemuZimbabwe takutongogara takabatira hana mumaoko pozvinhu. Hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi. Saka inyaya yekungoti maybe pamwe kutaura kwandinokuva ndiri kutoita pano mangwana modo waunzi ndatotorwa nemapurisa, hatichazivi kuti chatiri kufanira kuita saichaicho chaicho semaZimbabwe, diki vemuZimbabwe chii. Nekuti upenyu huri muZimbabwe zvinhu zviri kuitwa takatarisana nemararamiro ari kuita muZimbabwe nehurumende yedu. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvekuti tingagona kunyararira, nekuti zvinhu zvinotirwadza sechidiki kuti hatina mabasa. Mukada kuti mutaure nyaya yemabasa yacho unorohwa, munosungwa. Tikada kuti titengese tinorohwa, tinosungwa. Vanhu vakada kuti vaitewo komedi iwaya senyaya nagonye cheta chitaura vazvitsagire kurarama, tinosungwa. Saka hatichazivi kuti chatinofanira kuita chaicho chaicho muZimbabwe chii, chii chiri legal, chii chiri illegal, hatichatonzwisisi.
And Vana Magi Nagonyet, really, you can't describe them as a human rights activist. These are comedians, varikusetsa munhu wese. But they've touched the raw nerve with the government. Who is next?
Exactly the point. We don't know now who is next. We don't know what we are supposed to do and what we are not supposed to do. Maybe these guys are now supposed to draw up things what Zimbabweans are supposed to be doing and not. And the issue is we have a constitution that most of Zimbabweans have been abiding to despite the economic hardships that we're facing. But people are still being arrested willy-nilly without any charges. People spend three weeks in prison without any serious charges. And then after 3 weeks, you get out on bail. But you would have lost 3 weeks of your life. That's a lot of time. You need to be working for your family. So we don't know now what this government wants us to do. Trying to earn an honest living under these harsh economic hardships.
Thank you there, Bridget. Thank you there. Let's leave it there for now. Please do stay on the line. And Mbotora Tereri, Bridget Nyandoro is a human rights activist as well as a deputy spokesperson for the MDC youth branch Harare province. Uyakhuluma ke lapho uthi sokusesabisa mpela ukuhlokulozwa kwabalwela amalungelo oluntu. Ngimbuzile ngathi okay, uMaki logonyetha babotshwe namhlanje ngeke sibachaze sithi ngabantu abalwela amalungelo oluntu, ngomahlekisa laba ngama-comedians ukuhlekisa abantu ngumsebenzi wabo, kodwa nxa sibebotshwa ngezombusazwe ngubani pho osezasala? Nimbotora Mtereri, ngithathe umlaleli. Wakati yako Mtereri?
Ndiripo Makadini.
Hayi, watinofara hedu. Tikutaura nani apa?
Kutaura Christopher.
Christopher?
Eh.
Aha, matibata muri upi Mukoma?
Ndiri kuSouth Africa, angizvinozi bati ndogara Botswana, ndauya kuno nebasa kuSouth Africa.
Aha, maizaya. Aha, that's good. Mainzwa tiri kukanga nasi, tipi ufungwa dzenyu?
Ngiyandile kuyinzwa. Asimonelangu. Yekuti maraiti edu maonelangu anozopfuuridza pamwe kuti tinozoshaya panogumira panotangirawo mutemo. Kuti pachine mutemo here nekuti chimwe nechimwe chine chakungoitwa. Chakungodzi human rights. Munhu akungoita chaanoda chaanofunga kuti kungotsekera munhu kuti ungoti chetiri kuda chiitike. Pese tiri paimwe tinofanira kutarisa mutemo kuti zvetiri kuita izvi ndizvo here. Nekuti kana pamwe kana paine mutemo wekuti kana uchiacta uri comedian nhumbi dzemapurisa pamwe unobvunzawo kuti dzinoitwa iri pamutemo kuti ndidzo dzishandise zvakadai 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 mabasa akadai. Zvino marights edu mamwe acho pamwe anozoguma akupfuuridza nepamutemo nekuti wanochengetedza mutemo kuti wazotaura wachiti zvinoratidza mahuman rights kuti agurwa. Yes, tine marights ekuratidzira nekuda nekutaura zvichemo zvedu. Ndinoona neko ndinogara kuBotswana nyange wachistrika kuti wada chakati wanokusimudza mabhodhi avo achitaura zvaari kuda achifamba nerod. Hakuna chitoro chinoputswa, hakuna chinhu chinoitika. Zvasiyana nekumwe kusouth africa unosvika wakagura marodhi achipisa matombo. Ndinosana marima ekuti demokirasi yacho makasununguka zvakanyanya kuita sei zvekubva mauraya nezvinhu zviripo. Ino maonero angu ndezvekuti tiite kusununguka kwetu nekuratidzira kwetu kuri pamutemo. Tombotarisawo kuti mutemo unoti kudini. Ndo maonero angu.
Aha, asi ndimbobvunza mukoma Christopher, timbosendeka nyaya ya Magina Gonyeti parutivi. Kutaura kunoku pane vechidiki vakawanda vandoziva vari kuSouth Africa ikoko vakatiza kuZimbabwe vari kutsvagwa kutaura kunoku. Ende mhosva yavakapara ndeyekubatsira ndeyekubatsira vanhu vakanga varohwa vakanga vapfurwa nemapurisa nemasoja mwedzi wapfuura. Vakavabatsira vanhu ivavo kuti vawanikwe vachirapwa kuzvipatara nekumakliniki. Ndiyo mhosva chete yavakapara iyoyo, asi vari kutsvagwa kutaura kunoku nemapurisa. Muri kuionawo sei nyaya yakadaro?
Kuti vanhu vakabatsira vanhu kuisa kuzvipatara vari kutsvagwa nemapurisa.
Hongu, ndo zviri kuitika.
Kunenge kusi kubatsira kwega maonero angu. Unoona pachina mhosva unotivheiwo kana usina mhosva uchinzi tiri kutsvaga papazwapo. Ndotooneka ndaa kumhiri kwanyatande uko ndoti ndatiza ukoko kunoti kwapaza asi handini ndapaza. Asi zvinonzi kuti kuona kuhutsuko kune moto. Pane zvavanenge vachitotiza zvavanoziva kuti takaita. Nekuti kana wakabatsira basi munhu kutakura munhu kuisa kuchipatara wonzi tiri kubuda womira kuti ini ndakatakura munhu basi kuisa kuchipatara. Chete, pane zvaunenge watotiza zvaunongoziva kuti pane akandiona ndichiita. Zvimwe zvinhu haumbotizi ba. Kutiza kungoti ndanzi pane zvopadiwapo wobva watofuma watotiza wobira bhodha ranzinhu zvinozonzi ndini nekuti ndandi pane zvopadiwa ani wazvidaro.
Let's go deeper mukoma Christopher. Saka nepfungwa dzenyu reasoning yenyu ndikuona muri kuti chero vanhu vakapfuurwa nemapurisa nemasoja ivavo mwedzi vapfuura vanhu vakanga vane mhosva.
Maonere angu inini ndofunga takambonga kuti tichitaurawo nevamwe kuti tichingotarisawo tichitumirwa mumaaudio. Vanhu vakapfurwa nemapurisa maonero angu. Strike yakadaidzirwa zvechokwadi kuti mangwana ishutdown Zimbabwe yese. Tikapirirawo tichinzwa kuti mangwana ishutdown. Asi pamusoro kana maaudio amene kana anenge achitutsira here uchizozwa audio futi ichiti mangwana tiri kuvhara mabhodha ese mota inongopinda basi muzimbabwe tiri kuitungidza moto. Tinenge tichidzidzisa chinyi ipapapo? Nyako kuri kuti kushipika kwedu kwazvosvika here papo pekuti tinoda chodzendo yekupisa mota imwe neimwe inopinda munyika? Mutemo tinoita kuisa papi ipapo?
Aiwa tino
mutemo toisa maoko edu totibvunza kuti ko apa madarikire toti yo human rights huye mutoni. wanhu vatakatedzwa mampikicha mamwe taiti mumaodhi wanhu vachiluta mashopu kutiza kuti patazozikonayo patozikona munhu achidaidzira kutora zvaunogona
aiwastrekia
kwacho kuratidzira kuti tiri kuda ichi tiri kuda chakati.
Aiwa, tinotenda mukoma Christopher, asi muchazviona one day kana mashanya kuZimbabwe mukavharurwa nemapurisa musina mhosva yamapara iko.
Ndakatombovharirwa asi kuvharirwa inini kwendakaita.
Kwete kuvharirwa chete, kwete kuvharirwa chete, kutotsemura mufeisi umo kutorohwa chai.
Ndakatovharirwa kubva makuseni kusvika zuva radoka. Ndamira pa showground ndichibva kwamutanda ndiri kupfuura paara. Ndamira pashowground ndichinganzwi kuti hapasi kumirwa. Ndinotenga kadrink zvikanzi masungu akuru. Ndikasvikana ndiri kuchitokisi. Asi kuti waitirwa chakaipa woti takoputsa chinhu chetiinacho nekuti taitirwa zvakaipa handioni chiri chinhu cha. Let's demonstrate in a peaceful manner.
Kekuhwanda
nejazi kuti kana ndiri mufundisi ko mufundisi wacho oita humwe hwakaputirwa nezvetinozvibvunza kuti huchi mufundisi here apa kana hwapolitics yakahwanda nechifundisi.
Politics neumufundisi hazvina kumbosiyana mukoma, hapana pasingapindi politics.
Aiwa mufundi church inonyaradza zvinhu zvichipupira kwete kutukira peturu pane zviri kupupira.
Handizvo zvaari kuita wani
ndiyo zvetiri kuona kana munhu achimira achiti ngativhare mabhota tipise dzimota kudii kuberedza here kana kuti kupindidza.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Christopher.
Ndatenda hangu ndatenda studio 7 ndoiteerera asi ndomubvunzo kuti hamuboono here chakanaka chiri kuitika kunyika kwedu kwechemunombobuditsawo kutaura. Ndikangoivhura ndinongozwa kuti matambudziko chete anongotaurwa ipapo. Hapano here chakanaka chiri kuitwa kunyika
ndechipi chacho
chaitika chakanaka
ndechipi chacho tiudzei one. Unless kana makuti kushayikwa kwepetro kuri kuitika vanhu vari kurara mumakues epetro nediesel kana chiri chinhu chakanaka ichocho maybe.
Aiwa kana chiri chinhu chiripo chiri kushayikwa handiti chiri kutoshayikwa chereality. Asi kuti kubva muna January kusvika December zvakashata chete.
Aiwa handizvo zvakanaka zvakanaka tinozvirumbidza mazuva ese unless kana muine selective memory mukoma muchinzwa zvamunoda kunzwa asi regai timbotora vamwe vatereri tinotenda.
Christopher,
tatenda. Christopher besikhulumakela lapho eSouth Africa. Iyachinga linsizwa ithi hayi Studio 7 kwesinye isikhathi kathi kaliboni inokuhle okwenzakalayo eZimbabwe. Ngiyamtshela ngithi mina hayi okuhle kuyabukwa siyakubuka nsuku zonke. Unless yena nxa elalela afuna ukukuzwa. Kodwa nxa abantu behlukuluzwa kanje bebotshwa nje mahlayana abanye bagcwele South Africa sikhuluma nje lokhu bebalekele. Ukutshengisela okwabakhona ngenyanga edluleyo lokhwana. Hayi nxa ipetro ledizili kusilela elizweni amalungelo oluntu ehle kunyezwa nje kasisoze sithule kasikwazi ukuthula njalo. Bridget nisandadzokera kwauri zvekare nimbotora mumwe mutereri zvakare waakadi ako mutereri unjani. Aiwa tinofara zvikuru ndikutaura nani apa?
Ndinonzi Mafia, ndiri paJoburg apa pandobva kunonzi kugogo senda.
Oh, kugogo, munonzi Mafia?
Ha, Mafia igere basa, kuzi, hei, katika masina kupa Zimbabwe kwa ipapa, wangu wangepina pashinyaz.
Aha, zitaracho raka ipawo hili.
Igere basa, kuzi, haki wate zimbabwe kwa Zimbabwe.
Azimurugu.
Ndini munezapa mwenda Mafia. Hello?
Okay, mapina mshirongu atipe, ifungwa zenyo.
Aiwa pakaipa apa ndikaenda kuti igadzirise bhozi nyaya ipapa inyaya yenyika nyika yakana zvakaipa.
Aha
mandizo
ndokunzwai
bhozi ndirikuva umwe vachitanzi kana vakasungwa avo vanenge vachiita public nonsense. Handizivi kuti iye mapurisa panorova vanhu anenge achiita public nonsense here mondibvunzira vanhu tavachidaro kuti public nonsense
Baba vanga vachitaura vato vato dropa phone yavo saka handigoni kuvabvunza.
Handidiyo kuti kuti vanhu vaiita zvinhu zvomutemo.
Hanzi nekupfeka mauniform yemapurisa.
Iwo handi mapurisa anorova zvakaita mauniform. So it is those actors, it is their right to act like that because zvinhu zviri kuita panzvimbo.
Aha. Saka imimi muri munhu wechidiki handidi.
Ndiri muchidiki ndemakaita 5 years manje. Ndiri 5 years.
Saka se munhu wechidiki muri kunzwawo sei muchiona vamwe venyu vachishungurudzwa kudai ende kutaura zvino kutaura kunoku pane vamwe vakatiza mumwedzi wapfuura vari kunyika dzakasiyana siyana vachiri kutsvagwawo nemapurisa muri kuzvinzwawo sei?
Neniwo ndiri umwe wevanhu vakatotizawo nokuti gava rakaoma. Ndinoziva kuti kana munhu uchiita sekuZimbabwe uchiimba kuGabriel Sawyer anoimba akapita zvechisoja havamusundi bhozi ari kuvarumidza kati zvavo asi anoimba akapita zvechisoja achivatorokodza yava mhosva anobva kuti asunge uchini zvinivanda kuti zvavanda zvakaita zvisabudisiwo zvavanda zvakanaka zvibudisiwo so uchini isote ruling party isote government haiti hurumende yakadaro.
Haiwa ndinotenda mukoma mafia asi musaita zvinofambirana nezita renyuka ikoko.
Aiwa takatotiza mamafia ekuZimbabwe nekuti ndakati mafia ekuZimbabwe inenge iri strong data mafia ndiriiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ayo atinotenda nekupinda muchirongwa mukoma.
Okay, maita baza mukaona kuti mutfundire zvakare.
Ayo atisakufonera hi. Ye ile ilebizo elinzima ke leyo nsizwa izibiza umafia uthi kakwazi ukuzivetha ngegama lakhe ngoba uyesaba. Uyakusola ke ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu labakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. It's 27 minutes past 8 o'clock. And tonight we are talking about the ongoing crackdown on human rights defenders and democracy campaigners by the so-called new dispensation. As we speak, comedians Samantha Kureya and Sharon Chideu are at the police station in Harare after they were charged in the afternoon with unlawfully wearing police uniforms. Ndimbodzoka kwauri Bridget. And Bridget Nyandoro is NMDC deputy spokesperson for Harare Youth Province. Wanzwa mumwe mtereri Bridget achitaura kuti kazhinji vanhu vanenge vapara mhosva zvechokwadi asi kana vakusungwa kana kushungurudzwa vanenge vakuchema chema. Uri kuzvionawo seizvo?
Izvo zviri nyore kutaurwa nemunhu asiri on the ground, munhu asiri kufesana nesituation yacho, because munyika muno I understand kuti tine mutemo, and mutemo uyu haufani kunge uchishanda maringe nekuti ndiani apara mhosva. Kana munhu achinge aine mhosva, we have formal processes that are supposed to be followed. Munhu oendeswa kumatare otongwa nemhosva yake yaanenge apara maringe nemhosva yake, kana achiiswa muchizarira oiswa muchizarira. But chiri kunetsa ndechekuti usati watomboudzwa mhosva yako, you would have been butchered already. Unenge warowa nadavari semadzimai tinenge tarepwa kudhara, wozosara unomiswa pamberi pedare iwewe, wosvika wobva wanoakwitwa, wonzi mhosva hauna. Uko unenge warowa kana kuri kurepwa, unenge warepwa, chinenge chichachinja hapana. Ende vanenge vaiita izvozvo, the perpetrators of those, vanenge vaiita vacho either mapurisa kana kuti masoja, hakuna patinozombovaona vachimiswa pamberi pedare kuti ava vakaita these actions against humans
hatina patakamboona mapurisa kana masoja achinzi vamiswa pamberi pedare nekuda kwemhosva dzavakaita. Saka nyaya iripo tine dambudziro kuti who is going to police the police, because even mapurisa nemasoja tinoziva kuti vachengetedzi nemitemo yedu, but it seems as if ivo vari pamusoro pemitemo yacho. Of which ini ndinonzwisa kuti mutemo unogavhina munhu wese ari muZimbabwe. Saka dambudziko rei zvataurwa nevanzvadzi vangu ava ndavanzwa zvangu, but ivo chakatoita kuti vasagona kugara muZimbabwe maomero ezvino. Saka inyaya yekungoti munhu kana asiri musituation yacho haazonzwisisi kuti zvii zviri kuitika, but chokwadi chaizvo chikuti mutemo chaiwo muZimbabwe hausi kuteedzerwa. Vanhu vari kutanga vatopiwa mutongo vasati vafungurikwa kuti mhosva yacho vanayo here. Wozosara woenda kumatare mutongo wapiwa kudhara, wosvika kudare wobva wakuitwa hauna nyaya. Saka ndinongoona kuti dai ma law enforcers edu emuZimbabwe vaita the formal process of arresting people and take them to the courts and have the courts determine kuti uyu apara mhosva yakati ngaatongerwe mazuva kana makore akati ari muchizarira, kwete kuti vanhu vanotanga varohwa, vanhu vanotanga varipwa vozoendeswa kumakotsi.
Aha, thank you there, Bridget, and please do stay on the line. The United States Embassy in Harare also issuing a statement tonight condemning the ongoing harassment of human rights campaigners. They tweeted the following statement, and I quote, "Harassment and targeted arrests of civil society leaders damage Zimbabwe's reputation and economic future. We call on the Zimbabwean government to uphold its constitution, protect human rights, and foster an environment where all can contribute to the nation's progress." Umbiko ke lo wethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe lamhlanje. Sisola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo ekwenziwa nguhulumende elamvotelayo lathi new dispensation. Ngithathe umlaleli ecingweni. Mlaleli, kunjani?
Siyaphila baba Linjani.
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Yeni uDumezweni Ndlovu baba.
Yebo, Ndlovu enkulu. Sichoma kuphi?
Ngiyakulandile ngithenge ukuvakashela eMzansi bengikhuluma ngikhona.
Aha, uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Ye, uyabona into enze ngamapholisa kumele kube ngabantu abazinika amakhwapha. UZulu athekile bangamapholisa ngenxa kaZulu, and bengifisa ukuthi ama-politics ngabayakwazi ukuthi uZulu waqakathekileyo. Ungathatha umfanekiso wenge uiai ngebhesi yayo umpintshwe lapha kuhlezi abantu abakhokhelayo phezulu, ngaphansi kulabantu abaningi uZulu uqaba lukamalandela. Mina lo Zulu wonke abantu abana baphezulu kulathi. It's a shame kubona amapholisa esehluleka ukukhontrola yi-state sona esithi sona sile-legitimacy. No wonder why phela ubona i-United Nations isola khonokho okwenziwayo. Nabantu abagogekile sebeze besesaba ukukhuluma amalungelo abo ngoba nginakuhlupha bona laba abaphilileyo. What more to abantu abagogekileyo? Who's going to fight for them? This is a sad scenario. Akusibo bodwa abantu abahlukumezileyo bona baba-ethayo. Kuzisa ubuhlungu ngoba izingwakhela uchaka dizulu owathiwa welelaka wayekhuzwa zimboni zimchothoze. Ungabali izono zamakhosi lobhengu lwaguqa engazini zabafowabo, kwakuyindlela yokumkhuza. It's a shame and a pity ukubona abantu aba-ektha be-ektha behlukuluzwa. Nxa amadrama la esenziwa abantu bayakhipha izitresi sihleke. Obukhula bona labana babesikhipha izitresi and ungabuza abantu behelth bawutshela ukuthi umuntu ohlale ehluleka uhelth ungazonda. Ma singahlaze sizondile le politics zangikhona le economy kuyasivalekela singabayiyanga hlale sesizondile. Then what type of system will you going to change this motherland of Zimbabwe? UNkulunkulu ababusisa abajezisa abantu abanjani?
Kodwa Ndlovini ithe ikhuluma enye insizwa ike yafona lapha yathi hayi abantu esikhathini esiningi lawo bayaphambanisa bayephula imithetho babuye sebekhala nxa sebesahlulelwa kumbe sebejeziswa. Hhawu kubone ngaleyo ndlela.
Let's consider all sides of the coin. Abantu bayephula umthetho. That's why even the Bible, ukhuluma ngeBible indoda yale umlali, even iBible uNkulunkulu yakuthi ukuthi umntana akho adengawona babagande, singamnika impume yini, singamthaya ngesina yini. Isiphithisa amajele ethu akwazi ukubisa abantu ukuthi babe reformed. Amapolisi ungathela ngendlela abathaya ngayo abantu bakithi. Abantu bayahlukuluzeka.
Uchilo njalo ndunankulu mnangagwa kumaviki amabili wathi lingabuyela futhi esitaladeni amapholisa lamasotsha bayeza kini.
Hayi lokhona umuntu omdala ngaphambanisa ngibona ngani kube liphutha nje usinike iplatform yokuthi simqondise. Sho nxa usinike iplatform yokuthi simqondise nanka amazwi nathi ngisithi abe wazi. Bekumele ukuthi yena ananzelele ukuthi hayi istatement sakhe lesangasiyingozi ngoba ngiyabona ukuthi kuzabathuma ke abafana laba abayimpompi futhi bagcine beganda abantu. At the end of the day futhi bona amapholisa lamasotha lama-CEO bengabulala abantu i-United Nations zihlupha. Bona ama-politicians bona obaba uMnangagwa bazabathatha futhi abafana bona laba bebavalela. Njengangeze sithi yena amasotha aphambanisileyo kumele bangeniswe emthethweni kodwa ngiyabona ukuthi yibo futhi ababe bebathuma ngiyabona.
Aha, uvele watsho futhi wathi nizabathuma futhi lingavele liphambanise. Mhlawumbe sekhohliwe futhi lokuthi wathi ethatha okuyinto lokhu wathembisa abantu wathi yena ungumongameli olalelayo. Wathi I'm the listening president. Mhlawumbe sekukhohliwe lokho.
Manje umuntu omdala sekhohliwe phela ukuthi wasithembisa wathi. Kodwa okunye babe ngithanda ukuthi ngudizelele ukuthi insolo yami engizayifaka kakhulu ngizasola i-United Nations labo sadik. Uyabona ukuthi ku-political systems we should have a systematic way of controlling ama-political affairs globally. Ngabe ukuthi umuntu esehluleka ukubusa i-UN Charter ibe le mandation yokuthi umuntu yena lonxa esehluleka ubusa ukuthi ujeziswa njani kumbe uqondiswa njani kumbe ususpendwa njani. Mina ngombono wami futhi nankade ngifuna ukubhale phansi. Nabe ngibona i-situation yeZimbabwe le is out of hand. Ngabe kuthiwa i-United Nations iyasincedisa isiko okungathiwa i-International Transitional Authority eyiyo ezabusa lapha elizweni lethinga abantu abangama-foreigners from different countries abangalahlangothi basibuse for 5 years i-World Bank la-United Nations befake imali for 5 years bese besinika-ke i-political space yokuthi sivote ama-political parties akhampene kakusha ngoba zinenge izinto ezifine ezizimsezimbabwe ama-rights abantu i-tribal element i-distribution of resources from all province kunje athi sabe emathekeleni bayakhala bathi insiduko abayazi ngahambe edinga abantu bayakhala abanye basithi ukuthi idinga liyana inkulu kumele yenziwe ibe izambe eziprovince abantu besonke ndawo bazize njengamatonga eZimbabwe umnandela azize okhuluma isikhalanga la lebele kazize ukuthi yilikhalanga laseZimbabwe kube i-rainbow system kathi umandela wathi ekwenza babekhangele ngapi.
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Hayi ngiyabonga mfowethu.
20 minutes before 9 o'clock and this is the connection, your number one youth forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Lamhlanje siphatha udaba lokuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ikakhulu abasakhulayo behlukuluzwa-ke ngamapholisa lohulumende ikakhulu sikhangela lamhlanje ukubotshwa kwabomahlekisa ababili uSamantha Kureya waziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki phela abe Buzz TV bona ababotshiweyo kuthiwa kabasiphathanga kuhle kwenye ividiyo abayithule ngo-2016 beteswa njalo icala lokugqoka iuniform yamapholisa kuleyo video bahlawuliswe-ke ama-$20 bakhululwa kodwa basuka babizwa futhi emapholiseni sikhuluma nje they are still at the police station. Timbo tora mumwe mtereri zve kare ndisandadzokera kwauri Bridget wakadi yako mtereri. Halo mtereri.
Halo
makadi enyu mukoma.
Zipo makadiyo.
Tiripo edu. Mune ituani zita?
Zita nizwa kufakuna ase.
Kufakuna ase?
Ehe.
Aha. Mainzwa ya tiriku fia nasi mkoma wangu. Tipe ufungwa zenyu.
Ufungwa zenyu ndi kutu kuchipinga kunoku.
Hmm.
Saka, hey, itakuwara, itashungu zika shika iti. Saja itavatupo taurirana, naurirana, zika tufunga, tazika tupo ya tupo ete nane, tika tupo yona shilishuku ita. Misha tu atina, tuto raro, tuto shati kwa kushando.
Mm-hmm.
Ya, mwashuwa matifonira, kwa sabaya kutunifonira ho.
Ko, naurirana, zamnoda kuona zichitwa iziz. Nenge ziripaka tipani nani?
Ah, now that the title is the data would my father to Missana Maviri. Sakada, I call it with Chakamuyan and Nisuno and Savari too.
Ko am I am a part to Arugo Tauran and Avam Nangagua as my part to Rimkoma Vering.
I don't know about Vering. I think I can also tell someone who is an Agavan to tell me what I do along with the book in Trevas. One of the two of our day by Pansu Tauranaga. That's Yukunaga.
Mm-hmm.
Eh.
Saka chini chawa mnanga kwa na wachamisa ichi.
Hehe.
Aha. Saka kuchipinge iko kwa pane zimwe shamari zenyu za muno ziwa kana kuti mimi pachenyu. Pane kushunguruzo kwa muri kuona irine mapurisa ni masoja kana kuchisi ziro.
Kuna kwa wako unungo chichi ziro. Kwa wako unungo na sisi kukurinane. Kwa wako wakati tuwa wako wako kuchipinge tu.
Vachinzi waite.
Ah, wanga usungo kwenye zima pato zizi. VMGC.
Saka wari kupi kutawara kunoko?
Kutawara watu kujiri kujipingi kutawani.
Hao, waka batu wane moshwai?
Mwole ya zibato kwenye ndimu hatunga mire utu wane waite wafutile VMGC.
Ba strike yaga yemwezi wapfura uhere kana kuti
ayanga tofura rimanje manje zoba zvikirinera pera ai
okay ai wa saka mati ngakuite hurukuro dai vakaterera vamunanga kwa vacho na vachamisa ndeapi masho kwa mungada kuvataurira iyo.
Ah, daripada waktu yang kita huru-huru kulo sejodo, panggangan kita membarani doa naga, botunga mira pamir pamir budi mumbang, wano kusanda jono mabasa, ma jisero dah jinga betul betul ingat kita mula mizab.
Asun engko sirim cadoe, dongkine beri rese kita orang guaba chamis.
Ah, unu pasok guaba tiga, tengah kusanda, hey, mula mau sokro kusanda si, pasang teras naru koneza, tapi panggangan kita naura jinga panjang buat tinggal kusanda.
Aha, naiwa, tino tena nekupina mshirongwa, mkomo wako.
Ndema shuma, nampaki mwendifonera, watisumbo rabati ipotaura.
Aiwa, tichaku fonera hii.
Zaganata mwashuma.
Thank you so much. Umnumza na kufakuna she, oschaele, ese chipinge. Ube suwala lai ukushuguluzwa kwa balwela amalungelo oluntu ukulumege ngabalisa ababili uti ba segela MDC vete so ikala ke babocha kuma vigi ambalo asanda kwedlula uti bapakathi bapika sikuluma nje Bridget I bet you are still on the line, right?
Yes, I'm here.
Okay, how do we move forward to achieve a Zimbabwe that you and I desire, a Zimbabwe that everyone desires, a Zimbabwe with prosperity, where everyone is happy, where everyone can express themselves without fear of retribution.
Yeah, looking at the way things are, it looks like a tall order for us to go back there. But however, if all the parties concerned our leaders, the leadership of the country. I can speak for my president. I know President Nelson Chamisa is willing to go the extra mile to make sure that Zimbabweans live a life that they desire. But the challenge that we have is our colleagues from ZANU-PF are not willing to come to the table and debate issues that restore Zimbabwe to the state that it was before. So I think we need to keep pushing as the youth of Zimbabwe, to keep pushing to make sure that we get the desired life that we want. And we continue to urge the leaders, the political leaders in Zimbabwe, the church leaders, all those the stakeholders who can take part in building a new Zimbabwe, to come up together and bring a solution to the suffering citizens of Zimbabwe. And as the MDC, we have always been extending our desires to move forward, to work with everyone. We are not choosy. We want to work with everyone who is interested, who has got ideas to make Zimbabwe go forward. So I think our colleagues from the other end need to genuinely look into the suffering of the country and put our differences aside, come to the table, and then the discussions resume in good faith. But however, before we go there, there has to be restoration of the rule of law, because as of now, we don't know which law is governing our country. Is it a Barak law? Is it the constitutional law? We don't know. It seems as if everybody are doing things willy-nilly. So the government, for starters, has to restore the rule of law by respecting human rights, by respecting even if someone is alleged to have done something that is wrong, that person still has rights. So they have to respect the rule of law, allow people to air their views, and allow people to demonstrate peacefully, as my party has always been calling for, peaceful demonstration. If that is done, I'm sure we would have somewhere to start from. We need a country where people are not intimidated. People are free to say whatever we want. Because at the end of the day, a government has to listen to its citizens. We pay our taxes here with the little money that we earn. We pay our taxes to finance all the government expenditures. So they should be able to listen to us, because we are the citizens of Zimbabwe. We know what we want. They are there to lead, but we know the way we want to be led.
Thank you. Bridget, please do stay on the line. Bridget Nyandoro is the deputy spokesperson for the MDC, Harare Youth Province. And I must say, we tried to reach out to ZANU-PF youth, but we were not successful. Either we had problems with our phones, or the two or three individuals that we called were not willing to come on the show. Siqhubekele phambili ngohlelo sokusela imizuzu elishumi lanye 11 minutes before the top of the hour. Nibotora mumwe mtereri. Wakadi ako mtereri.
Ndirepo makati ndimanhanda ari kutaura.
Ndima manhande?
Mananda.
Mananda. Matibata muri kupi?
Ndiri kuno kuSouth Africa.
Kwakamira sei?
Ndefunani ndapendeka zvinopicha. Anyway, handisi chiri zvangu wechibiki. Ndafona nekuda kwezvinhu zvinenge zvitatu zvandasangana nazvo munhau dzichiverengwa. Takatarisana nemaviolation eona vechidiki nekusatariswa kwekodzero dzavo nozvaita kuti ndifone. Ndanzwa hangu kuti America inopa yambiro nokutsiura, vachiti kusabatikana kwakanaka kwemarights mukati menyika kunoita kuti nyika isamira zvakanaka. Ndatopotserawo dombo rangu kwavari ikoko ndikati, ah, imi munoti kusamira kwakanaka munyika, zvamuchiri kuita imi nanhasi munozvionawo here zvakanaka, kana muchitini muchiri kuramba muchingomakaomesa musoro muchiti masanctions ngaaramba achingotsetewa. Masanctions anocreata nzara. Munhu kana ava nenzara haachakontroleki. Kana asingachakontroleki, kutiye chauya chauya chinofanira kusangana nei. Kana America ichiziva kuti iyo ndiye mambo wamadzi mambo, ngavangoti zvakasoitika izvi zvakatodarika, ngatichimirirai zvinotevera. Ndanzwa futi munhau dzenyu idzodzi dzangadzierengwa, ndanzwa kutaura kwavadhewa masinga. Ndinova nemufungiro kuvafarira zvikuru. Ndozoita pamwe pandinotadza kuvanzwisisa zvakanaka kana vachikomenda nhau dzemaraitsi. Pawekend yakadarika maone nhau dzanga dzichitaurika kuti vachamisa vakataura mashoko akati akati akati, munovaona asina vanhu, vasina romuromo, munoona zvakanaka iyi. Ndakafunga kuti vadhewa mazinga vachataurawo vachiti aha, vachamisa mashoko akataro anopeseredza misindo mukati menyika, achivafariri nokuti imi kana muri leader muchitaura mashoko akafanana naiwayo, mangwana vana vanomuka vachiita izvi. Therefore we don't encourage you to talk like that or else you have to withdraw that statement. So that chinomuvha tiri as Zimbabweans. Kuno kutakafika kwandogari, Kings Reality vakatiwo pane imwe nguva vachitaura nenyaya yehungai kudhakwa kwevana namadrugs, vakakurudzira shoko rokuti vachiadhiresa vanhu vanodhakwa nokuda kwokuti ivava vauya ndivo vanouya nezvinhu zvinodhaka vana vedu. Vana vedu vopedzisira vakanganisika. I'm telling you my brother, vanhu vakafa, kwakakwara vanhu vakawanda, vamwe vachipisirwa vakaitwa pamusoro pemastove, zvikaita kuti vanhu vari muno human rights nemaorganizations akasiyana-siyana vamhanye-mhanye kuti vanogadzirisa kusvikira rimwe sangano rinonzi Afri Forum.
Okay, Mkoma wangu vama nanda. I will not comment on the... Nguva zafamba.
Kusikira vamhanya mhanya kuti vati working, kuti zvavaita hazvina chimiro chakanaka. Hatifariri kana vana vachishayiwa mufaro mukati menyika yavo.
Okay.
Asi ngatiuyei neshoko rokuti tobatanidza sei nyika yedu kuti vanhu vaone runyararo mukati menyika. Chamisa, you mustn't think that he is holding the yolk of the egg. Ngaauye ataure varuke hwaro wokuti tofamba sei, ndo panobuda nhauye yamidhieta ipapo vagara pamwe chete. Thank you very much.
Okay, asi ndimbobvunza mbvunzo mataura nenyaya yemasanctions. I hear this bogus argument all the time. As my sanctions, this my sanctions, that yes, my sanctions are no kanganisa, but my sanctions yere are kutadzisa vamnanga kwande hurumende yavo kutonga ne udzamu kuremekedza kodzero dzevanhu. Vari kutadziswa nema sanctions here.
And then dial your operator.
I was posing that question to Mananda, but unfortunately he has dropped the line. I hear this argument about sanctions all the time. Sanctions should not end. I repeat, sanctions should not prevent the government from observing the rule of law. It's easy. You observe the rule of law, you respect human rights, then, like the United States has said, then we can talk about sanctions. Nimbotora mumwe mtereri zvekare. Wagadi yako mtereri?
Tiripo magadi ochangamira.
Tiripo edu. Ndotaura nani hapa?
Mutaura nanonzi Munyaradzi Mupondi.
Munyaradzi Mupondi. Tipei pfungwa dzenyu, nguva dzafamba. 1 minute.
Yeah, ndiri kuzviona ndisingatizira hangu padini ndiramuruya ya kutaura nyaya pama human rights avo
hongu
ende ndinofara ndiri mwana wezvitimo mumiririri wema human rights avo ndinokuwirira nomunhu ataura pokutanga angachitaura kuti pane pakuda kuzama kuteera marights tinozodarikidza mwero tadarika mwero tinozoda kushandisa zvitari kuti marights mushure mbokinge tabatwa taita mhosva like wapisa tollgate uri kuti ukasungwa namapurisa utowadarikidzwa wakumbonyikidzwa mahuman rights mapurisa apatorogedza ari kutorwa maak47 vana Beatrice Muteto wauya achimirira havatauri nezvekuti vanhu havakabapfuti vakadii pana vanhu varikutorwa vari kuvhura mashopu avo vanenge vaita zvekutotamburawo sevanhu vari kuprotesta ivavo vowana mari yavo vovhura mashopu avo otengesa mageja vanhu voti kwai nhasi ishati down takutora mageja same people are vamakagara navo vari muri kutaura naivo vari kunditira vanhu vemahuman rights ivavo havanoina vanhu vari kubirwa vari kupazirwa zvitora vanoda iva vari kupaza ivavo modi kumboisawo kana dingindira one day momboti vanhu vamahuman rights modi munofunge inezve vanhu vari kumbonyikidzwa kodzero dzavo nevanhu vari kutungamirirwa nevanhu vezeriseti UNMDC ivavo yes panyaya yemasanctions ndangoti ndingaibatawo zvavo sezvo mataura pokupedzisira imi muri kuti of course haitanganisi rule of law but pa development inyika yedu mufani kuzviramba kuti inokanganisa
development ingava ichikanganisa nyika
mainvestor mapotential investors anofanira kuuya munyika medu
saka ngavaite
kuenda munyika iri kutretenwa neamerica
saka ngavaremekedze
in Russia and China you cannot go to invest panyika iri kutretenwa neamerica
mukoma ndati saka ngavaremekedze kakodzero dzevanhu America wane yakataura kuti mukaremekedza kodzero dzevanhu masanctions tinobvisa saka chii chiri kunetsa ipapo
kodzero dzavanhu hadzisi dzakanzi dzavapo 100% even kana kuamerica kwacho ikoko hadzimboripo 100%
but kwete
maposta vanhu vari kuprotesta black lives matter
kwetemarungourawa
theyare not death row but hapana munhu ari kumbotaura nezvazvo zvokuamerica izvo
vari kutaura unless if you are not listening many people are talking about that the media is talking about that
even here muzimbabwe one vamunanga kwacharitaura ngatitauri ndingatigare pastar tione kuti nyika yenda sei kumberi
okay thank you
indi munhu wezanupf but of course I know panombonyingidzwa marights varipo but vanhu vari kusvitanavari kutevera kodzero dzavo havasi kudarika here mwero like vari kuisa matogezi navari kupaza mashopu evanhu
thank you them koma thank you the tinotenda nekupinda muchirongo wanguva dzafamba and it's a 2 minutes
maisha basa muuze vanhu vamarights vagadzirisi
tanzwa tanzwa mukoma thank you tinotenda zvikuru and I hear sanctions. European Union iles jeziso phezulu kwamgave phezulu ka Grace le nkampani elungisa izikhali kuphela ukuthi siyakhuluma ama sanctions uthi ama sanctions wathi especially our Europe ungasakhulumi ngawe America our Europe alivimba njani ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu kuyangiphica ke elapho but this brings us to the end and we still have a minute Bridget wrap it up in 30 seconds
okay thank you what I just have to say is like you are saying we have heard this sanctions mantra for a very long time since the Mugabe era. It's not about sanctions that is trade in Zimbabwe. We are having a lot of corruption stories that we are hearing in the newspapers and that we are seeing every day happening in our country, and they are going unchallenged and they are going, no one is being arrested. It's those things that are damaging our economy. Before we go to functions, can we put our house in order as a country? Can we deal with corruption? Can everybody be prosecuted if they are found doing any corrupt activities?
Then we can go and blame. Thank you there, Bridget. I'm afraid we are out of time, but thank you so much, Bridget Nyandoro. For gracing our show. She's a deputy spokesperson for the MDC Harare province. Like I said, we tried to reach out to ZANU-PF, but to no avail. Kwanele Zimbabwe, omuhle, lilale kuhle, murare zvakanaka. Good night.